kana takaona.
Saka mnoti mimi zvavakataura zvese hazvina nematuro ese here?
Manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption. Havakuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havana mbobvira vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda vakavaona vanhu vose vachisungwa Minister of Health akasungwa iko zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomupomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akaba. Saka hapana chavari kutaura chokuti hanzi corruption iri kugadziriswa. Hapana zvese zvamasanctions zvavari kutaura izvi. Sanction hombe rakuwadza vana vezimbabwe, ruri kutambudza vana vezimbabwe. Corruption iri muZimbabwe yavanga vachinyepa pastate of nation kuti vari kugadzirisa, iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda apa utongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
Chinhamo yega yega. Kuna vamugabe totatotaura nyaya yeeducation, zvino kuna vamunangagwa hapana kana chavatiigira kutambura kwega.
Saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo?
Hapana tangotenderana nacho. Zvino zvikuru zvavataura zveekonomi vari kunyepa kuti yaeiz aida kunyepa nyaya yemaNGO yavari kutaura kuti vari kukanganisa nyika. Ndo vanhu vari kutoita kuti vana vezimbabwe vararame. Ndo vanhu vari kubatira vana vezimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kusarudza kuti ava ndevemutangano upi. Kana tiri chikafu chezano pf tinopuwa vanhu vezano pf. Zvino maNGO aya ukasvika kumusha chembere zvese zvinenge zvichitaura kuti ndapiwa naNGO, ndapiwa naNGO. Havatarudzi zvavakataura vachipinda kuti tichagadzirisa maelectoral reform